Mutongi wedare amaitafadzwa miti vati mushure mekuongorora zvakaunzwa kudare vawana vasikana navasitole vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Momo Magweta ari kumirira vasikana vaJeremiah Bhamu vabvuma kuti vaviri ava vabatwa nemhosva asi vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court.
Dare rati ivo vasitole navasikana vose vabatwa nemhosva yekupumidzira mhirizhonga kuti itike mudunhu renyatsini. Tataura navasikana navasitole vose havasi kugutsikana nemutongo wapiwa. Vari kuramba vachiti ivo havana mhosva yavakapara. Asi pari zvino chatingangoita kupfuudza nyaya mberi kudare riripamusoro kuti richitongawo nyaya iyi richionawo nemeso matsva.
Vabhamu vati vachazenge vachidzoka kudare nemusi wemuvhuro svondo rinouya.
Mushure mekunge dare rati vasikana navasitole vabatwa nemhosva, nyaya yazopfuudzwa mberi kusvika musi wa29 wemwedzi uno kuitira kuti tipiwe mukana kunyanya Gweta ravasitole ranga risipo kuti riwanewo mukana wekuadressa court neinonzi mitigation kana kuti kuchema chema kuitira kuti vapiwe mutongo uri wakarero.
Mangwanana nhasi vasikala vanga vambomira pamberi pedare neimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakataura manyepo vachiti mapurisa aingauraya mwana aivakaberekwa kumusana namai vake vachiedza kuti vanhu vatevedzere mitemo yeCOVID-19 muna 2020. Anzwa nyaya iyi Mutongi Felix Chakanyuka vati vachapa mutongo wavo musi wa7 kukadzi. Rimwe remagweta vasikala vaHarrison Ngomo vanotsanangura zvakonesa kupiwa mutongo nhasi.
Panopera kupira nyaya vamupirire mhosva kana kuti munhu anomirira Gweta guru rehurumende anofanira kuisa mapepa ake anenge achitsigira mhosva yaari kunenera musungu.
Vachitaura mushure memutongo wapiwa nhasi mutevedzeri wemutauriri webato reTriple C vaGift Siziva vati mutemo munyika unotarisa kuti wabuda mumba mani.
Chinhu chatinofanira kugadzira munyika muno is the law inofanira kuapply universally zvisinei kuti uri vebato ripi. Bati zvamuri kuona vasikala vavictimiza nekuti vanomira nechokwadi, vavictimiza nekuti vakachuza kuti munyika muno muite demokrasi. Demokrasi kana yavapo haisi yeruzhinji rweZimbabwe ndeye munhu wese including mapolitical parties zvisinei kuti uri mubato ripi.
Mumwe mutsigiri weTriple C anga ari mudare abva kuchitungwiza ada kuzivikanwa nekuti amai Fandi ati arwadzwa zvakanyanya nemutongo wapiwa nhasi.
Jobho munhu anochengeta vanhu vakawanda uchitungwiza yese Zimbabwe yese chembera mwana havasi kuenda kuchikoro vaipinzwa naonarebo. But muchiri makangovharira munhu wani kungoti anyanya kumonyanya kumomesera zvanyanya kudii. Mhosva yachina ndeye yakaparwa naonarebo Sikala isingapere inga vanouraya vanhu vari kufamba vari panze mbavha chaidzo marobots chewo ari panze. But onarebo Sikala mukuramba kuti vabude panze.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANPF vafarai marapira vati zvaitika kuna vasikala navasitole izvi chinofanirwa kuva chidzidzo kuvana veZimbabwe kuti munhu akatyora mutemo anotorerwa matano.
Zvaitwa pana navasikana ngachive chidzidzo kune vamwe vose kuti ungava ani kana ani mukati menyika ino, ungava webato ripi kana ripi, kana wavhuna mutemo, mutemo unongobata munhu wese zvakaenzana zvisina kusara kana kupokana.
Kumatare mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi aswera achiita wakiti naGonzo nevamwe vatsigiri vavasikala avo vauya kudare neuwandu hwavo zvaita kuti varambidzwe kupinda mudare sezvo dare ranga razara. Vangomo vatiwo vatsutsumwa zvakanyanya kudare sezvo vanongedzerwa pfuti neumwe wemapurisa aya apo vanga vachiedza kupinda mudare Masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.